Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende yakazvipira kuva nemitemo yakanaka senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. National Executive Council MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inosangana muHarare ichizeya gadziriro dzesarudzo. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo kana kuti maprimary elections dzoitwa nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pagungano reInternational Business Conference yegore rino kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi, vachiwenga vati urongwa hwekugadzirisa nyaya yekuti zvive nyore kuti vanoda kusima mari munyika vakwanise kuvhura mabhizimisi zviri nyore hwave pamusoro-soro. Vati senzira yekubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika zvakakosha kuti nyika ive nemitemo yakanaka yakajeka uye hurumende yakazvipira kuve nemitemo yakadaro.
In order to sustain our economic growth and development agenda,
tikwanise kuva nebudiriro yeupfumi inoramba ichienderera mberi munyika, hurumende yakazvipira kuti pave nemitemo yakanaka uye yakajeka. Pamusoro peizvi, zvakakoshawo kuti hurumende vemakambani pamwe nevemaindustry vashande pamwe chete pakuve nezvirongwa zveresearch nedevelopment zvinobatsira kusimudzira mashandiro emabhizimusi nemaindustry.
Vachiwenga vati hurumende iri mushishi kuedza kumutsurudza maindustry emuguta reBulawayo nekune dzimwe nzvimbo munyika pamwe nekuita kuti kuvhurwe maindustry matsva. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende vemakambani pamwe nemaindustry vaite maonera pamwe panyaya yekuvandudza mashandiro.
As you may be aware, most companies are now shares with all.
Sezvinozivikanwa nevakawanda, maindustry akawanda ave matangwaza uye mamwe ane michina yakachembera nekusakara. Izvo zvinoita kuti maindustry aya atadze kunyatsoshanda zvakanaka. Nekudaro zvakakosha kuti timutsurudze maindustry edu nekuve nemishandira pamwe pakati pehurumende nevemaindustry.
Mushure memashoko avachiwenga, vanhu vange vari pamusangano uyu vapiwa mukana wekubvunza pamwe nekupawo pfungwa dzavo pamusoro pezvange zvataurwa nemutevedzeri wemukuru wenyika. Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Javangwe, vati vanotambira urongwa hwehurumende hwekuedza kumutsurudza upfumi hwenyika nekukwezva vemabhizimisi ekunze kuti vasime mari munyika. Asi vati vanotyira kuti kuisa pfungwa dzose panyaya iyi kunogona kuzosiya mabhizimisi emunyika akawanda ari pachena. Izvi zvatsigirwawo naamai Nyepudzai Nyangulu, avo vati ishuviro yavo kuti hurumende ive neurongwa hwakajeka hwekuita kuti mabhizimisi kunyanya madiki emadzimai ashande asingasangane nezvimhingamupinyi zvakawanda.
Ziri kunzi Zimbabwe iri open for business. Ko mabhizinesi ari kuvhara aya kunyanyanya zvakatarisana nemadzimai. Ndo pane kushungurudza kwakanyanya. Chikumbiro changa chiri chekuti vaongororewo vaingenje iva vama regulatory authorities, maloco authorities, vatarise vakurukure kuti pane zvavanokwanisa kuita here kuti varerutse mimwe mitemo yavo nekupa hwaro maloco business people and business women kuti vakwanise kubhadhara zvavanofanirwa kuti vabhadhare kwakasiyana-siyana, asi vachipiwa mukana wekuzviita zvisingavamanikidze kusvika pekuzovhara.
VaSimon Bere, avo vange varipowo pamusangano uyu, vati kunze kwekuve neurongwa hwekukwezva vanosima mari munyika, zvakakosha kuti hurumende inyatsobuda pachena pakuti inotevera gwara ripi munyaya dzezveupfumi. Gungano reZITF rakatanga nezuro uye richavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tine urombo wa tereri iyo yanga erinyaya ye mtezeri. We mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga. Avanoti urumendi yaka zvipira kuvene mitemo yakanaka uye yakajeka senzira yekuedza kumutsiridza nyaya dzezveupfumi. National Executive Council MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa yasangana muHarare nhasi pamuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House kwemaawa manomwe kuti izeye gadziriro yesarudzo uye mutongo wakabuda mudare repamusoro muBulawayo nezuro wakati parizvino utungamiri webato iri hauna kujeka nekudaro vose vanokwanisa kushandisa zita rekuti MDCT uye mufananidzo yebato iri. Bato iri riri kushora zvikuru mutongo uyu richiti unoita sewe matongerwo enyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriro wavachamisa vaLuke Tamborinyoka kuti tinzwe zvaitika.
Musangano wanhasi ndewe organ hombe yemusangano inonzi National Executive wasangana kwemaawa anokwana manomwe pati tichitarisa nenyaya yekuti musangano wakagadzirira sei sarudzo dziri kuuya. Musangano wareceiva maripoti kubva kumaprovinces nenyaya yestate of preparedness yepati tikaona kuti takagadzirira zvikuru nyaya yesarudzo dziri kuuya. Taona zvakare kuti musangano waredi uye utafudha macandidates mumaparliamentary constituencies ese ari 210 uye mumacouncil wards ese ari 1958. Pati zvakare yaadopta the campaign program yatichashandisa pacampaign iri kuuya. Ikanotawo zvakare kuti concern ruling yakapuwa nedare rekuBurwayo iyo yekuti zita rekuti MDCT rinogona kushandiswa neavo vakadzingwa mumusangano vanosanganisira Dr. Tokozani Kupe. National Executive yakatyamadzwa nekuti panenge pane zvematongerwo enyika zviri kupinda mumatare edu nekuti nyaya yemafaction yanga yakutaurwa najaji haisiro nyanga iri pamberi pavo. Nyanga iri pamberi pavo inyaya yevanhu vakadzingwa mumusangano asi vari kushandisa logo yepati, simbo yepati, brandi repati nemaimeji yepati zvisiri pamutemo asi ivo vakadzingwa. Ndo nyaya yanga iri pamberi pajaji asi jaji vanga vakutaura zvemafaction hamene zvavanga kutaura zvemafaction zvisiri pamberi pavo. Ndo zvimwe zvenyaya zvaongororwa neexecutive asi executive yazomwe zvaihaiwa. Chaapapo ndechekuti yanyaya Dr. Kupe nezanupiefu ari divi rimwe chete nevanhu vezimbabwe neMDCT nealliance ari fedhi rimwe chete asi yatinoziva ndechekuti nhoroondo inoratidza kuti vanhu vezimbabwe vagara vanongobudirira saka ipapa tinotarisira kuti vanhu vezimbabwe vachabudirira uye vachakunda.
Asi kava vatamborinyoka vamwe vanogona kuti kaimi ndima kakwira kumatare aya kana apa mutongo wamusingafari nawo makuti mavara angu azarevu.
Aiwa, hakusikuriti kuti mavara edu azarevu. Tine kodzero yekutaura yeri bumbiro remutemo paany judgment pane inonzi freedom of expression. Tiri kutaura asi kutaura kwatamboita mune imwe statement tati isusu tine kodzero yekuenda kumatare epamberi asi tiri kushandisa midzi dzese dziri political vanodzi pamutemo kuti tigadzirise nyaya iyi.
Mutauriri wavaNelson Chamisa vaLuke Tamborinyoka vari paRunare muHarare. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzemaprimary elections dziri kuitwa nemusi wesvondo kunyange hazvo paine kugunun'una kwevamwe vachiti vakarambidzwa kutsvaga rutsigiro nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vari kukwidza musarudzo idzi vari kunzi vafambe vose pamwe chete vachitsvaga rutsigiro uye kuratidza kuti vanotsigirawo zvizere mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana tikavabvunza kuti zviri kufamba sei.
Iri kufamba zvakanaka, tiri kuita maprimary elections edu nomusi weSunday musi wa29 nyika yose inenge ichiita maprimary elections kubva pana kansela pana MP vewomens quota masenators zvese zviri kuitwa musi umwe chete.
Saka ndianani vanenge vachivhota apa?
Tinenge tichivhotesa vanhu vamastructures, every card carrying member achavhotera makandidates aanoda.
Muri kufara here neuwandu hwevanhu vacho varatidza kuti varida kunge vachikwikwidza vakamirira bato rezanupf?
Makandidates auya anoratidza kuti musangano wedu is the largest party in the country. Unodiwa navanhu yese. Kuona vanhu vachitoti dai ndapinda, asi vari kutokwikwidzanwa dai ndiri ndamira. Kune mamwe mapost unotowana kuine 30 candidates. Rukondesa zvigaro 1.
Ko kana pamira pakadaro muri kuita sei? Vanotanga vambotaurirana here vanhu ava kana kuti?
Kutoti kana vati tirikukondesa tongoti ndaita secret ballot muvhota.
Asi tirikuona kuti sarudzo dzakutoitwa vanhu mazita abuda. Vanhu vane nguva yakakwana here kuti vanyatsotsvage rutsigiro rwakasimba pavamangwana kana kuti mune makurumidza kuita sarudzo?
Kwete, vanhu vemusangano vari kuvhoterana, saka vanhu vanozivana kare. Saka hapana nidhi yenguva yakareba yokambena, nekuti munotozivana kana vari kansela vamunoda vari muward menyu. Kana ari MP anofanira kunge achishanda navanhu muconstituency imomo, saka munhu anofanira kunge aitozikamwa already. Saka hapana nidhi yetime yakareba-reba yokambeni. Muri vanhu vanongozivana, muri kuita gemu renyu romba menyu muchizivana murimo.
Saka ndaanani vanenge vachivhotesa apa? Hapazoite mutauro here?
Takafoma inonzi Independent Electoral Commission yeZANU-PF. Ndiyo inenge ichivhotesa, ichisupervisa maelections. Obviously, ichishanda nenhengo dzomusangano dzinenge dzisiri kukondesa maelections.
Saka vanenge vaine zvichemo vakasununguka zvakare kuti vadzoke kubato?
Vanoenda kuIndependent Electoral Commission nezvichemo zvavo.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano akazvimirira anoti hurumende inofanira kuona kuti munyika maitwa sarudzo dzisina mutauro kuburikidza nekuvandudzwa kwemitemo inobata nyaya dzesarudzo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachirongwa chekuparura chirongwa chefair fair campaign mumasvingo, vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition vaTulani Mswelanto vati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kubata pasi rose kumeso vachivimbisa sarudzo dzakachena, asi hurumende yavo isina zvairi kuita mukuvandudza mitemo yesarudzo.
Chokutanga ndechekuti taona kuti hurumende yedu irikutungamirwa naMnangagwa aizive chinhu chinonzi credible free and fair election chairi kufamba ichipromisa pasi rese kuti Zimbabwe ichaita maelections ari free, fair and credible. Taona zvakare kuti maelections edu atiri kuda kuita mugore rino pane zvinhu zvakawanda zvataifanira kunge tichigadzirisa. Zvinhu zvakafanana nokuti mauto aisafanira kunge achioneka achirana maelections, aisafanira kunge ari involved mumatongero kana mafambisiro ebasa mumusangano weZimbabwe Election Commission. Dine chetatu zvakare taona pane chimwe chikomiti chinova chinofamba nemaelections chinonzi Elections Logistics Committee, icho zvakare chiri kutungamirwa namauto.
Mukuru wesangano revakaremara reDisability Amalgamated Community Trust vaHenry Chivanga vatiwo fair fair ichanetsa musarudzo nekuti hurumende yaisa kugadzirisa zvakaipa zvaitwa makore apfuura muhurumende yava Robert Mugabe.
Free and fair elections achanetsa nemhaka yekuti kana tichiti fair fair zvoreva kuti zvinhu zvoitwa pachena, uye kuti munoisa zvinhu zvinoratidza kuti zvinhu zvakuiswa pachena, munoisa mutemo inoita kuti vanhu vasununguke vachireva kuti toda kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadai. Saka hurumende iripo haisi kuratidza kuti iri committed kufair fair elections dzavari kutaura, inongova public relations effort yavanoita kunze.
Asi vadhumisani muNguchini vemasvingo Youth Empowerment vati vamunangagwa vari kuita basa guru rekugadzira zvinhu kuti sarudzo dziitwe pachena sekuvimbisa kwavo.
Isu tinotenda nehurumende yavamunangagwa nezvairi kuita, tikona zvizhinji zviri kuchinja. Takatarisa munyaya yesarudzo yatichaita gore rinoi, tikona kuti maobservers aya edzimwe nyika ari kubva kuna America nekuna Britain, mainternational observers aya angachirambidzwa kuuya kuzoobserva maelections edu makore apfuura aya, iye zvino vakapiwa mukana wekuti vauye. Uyezve tikona kuti mapolitical parties ese akatodaidziwa vakatogara pasi, ndofunga vachagara pasi mazuva ari kuuya kuti vakakurukure nyaya dzidzidzi vakasangana semapolitical parties ese.
Nyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo yakapinzwa muparamende kutanga kwemwedzi uno, asi hapana zvakaitwa zvichitevera kupokana kwakaitika muparamende kudzamara nhengo dzedare dzaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanobatsira nemari pasi rose vavimbisa kubvisa mari inoita mabhiriyoni mana nemazana mana emamiriyoni emadhora semari yekubatsira Syria nenyika dzakaipoteredza, idzo dzine vapoteri vakawanda kubva kunyika yeSyria iyi. Asi mari yavimbiswa iyi ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemari inodarika mabhiriyoni manomwe yanga ichitsvagwa neUnited Nations. Kambani yeFacebook yaburitsa nhasi zvinofanira kuitwa kana kusaitwa nevanhu vose vanoshandisa Facebook. Mukutanga kwemwedzi uno, nhengo dzeparamende muAmerica dzakambodaidza mukuru weFacebook vaMark Zuckerberg kuti vamire pamberi pedare vachivabvunza kuti kambani yavo yaiita zvose here zvinodiwa kana kukwaniswa kuitwa kuti idzivirire nekuchengetedza kodzero dzevanhu vanoshandisa Facebook. Sedzimwe nyika zhinji, Zimbabwe iri kutarisana nechirwere cheautism icho chinonyanya kubata vana zvikuru vanakomana. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenter for Disease Control rinoti munhu mumwe chete pavanhu gumi nevasere munyika dzese ane autism. Vabereki vazhinji vanotadza kuwana zvikwanisiro kuvana vavo vane chirwere ichi, izvo zvinozoita kuti vana ava vasaende kuchikoro. Mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti Zimbabwe ine vana vana chiremba vazhinji uye vanhu vakadzidziswa kubatsira vana vane autism, kunyange hazvo paine zvimwe zvibingaidzo zvavanogona kutarisana nazvo munyika. Tanonoka wandi weStudio 7 abata Dr. Nyamande kuti tinzwe nezvechirwere ichi.
Anonyanyoratidzira through tinoti maproblems in social interaction, maproblems in communication, uye maproblems mabehavioral problems, and kazhinji inonzoonekwa between 1 year and 2 years of age.
KuZimbabwe yanga yachizikamwa here zvikuru autism?
Ndingangoti the problem inenge isiri panyaya yekuti yanga iriko here kana kuti yanga isiko. But maybe my problems are nenga repo is around kuti vana chiremba vana mukoti are they able to make the diagnosis, nekuti as time goes on ma criteria anoshandiswa ku diagnose autism angari kuti achivandudzwa. So pari zvino vakushandisa inonzi DSM-5, you know, pa a new definition kuti how can you come up to ungasvike sei pakuti madiagnosa kuti munhu ane autism. Semasana ngura ndaita pakutanga, hachisirwere chaunokwanisa kutunga ngoti because of symptom yakati wototi munhu ane autism. It's a spectrum, kuda kuti muri kubatanidza masymptoms akasiyana-siyana kuti muzosvika pakuti aiwa uyu munhu aneji, uyu mwana uyu ane autism. So I think my challenges anga aripo mainly ari around being able to make the diagnosis and zvichienderana nemacriteria anenge akasetwa nemainternational standards.
Sekuziva kwenyu, Zimbabwe inokwanisa here kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi?
Hongu, tinana chiremba chiremba wese akatrainwa anokwanisa kubata kuti mwana kana kuti patient ine chirwere cheautism. Chatinongokurudzira ndechekuti vabereki kana vachiona kuti mwana ari kuita madelays mukutaura, ari kuita maproblems mubehavior, ari kuita maproblems in terms of social interaction yake, vanhu vakafungidzira zvakadaro vanofanira kuenda nemwana kuna chiremba anenge ari pedyo. Semachiremba futi ari well trained, kunyanyanya masakiatrist, vanhu vamaspecialist vanokwanisa kubatsira kudhila nekudiagnosa nekurapa chirwere cheautism chatirikurana nezvacho.
Saka pari zvino tingati edu Zimbabwe yakagadzirira kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi?
It would be very difficult for me kuti nditaure about preparedness yeZimbabwe as a country, because hapana akamboita study yekutarisa kuti problem yeautism iri kufambiswa sei muzvipatara zvedu. Asi chandingangotaura ndechekuti tinana chiremba vakatrainwa zvakakodzera, tinana mukoti vakatrainwa zvakakodzera, tine maspecialist not only mageneral doctors SME, but tine madoctors maspecialist vakatrainwa kudhila nechirwere cheautism, vanokwanisa kudhila nacho.
Ava vanga vari mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC, natanonoka wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri vedu veStudio 7.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tiri kutarisa dambudziko revana vanorarama ivo nechirwere cheautism. Regai timboenda kuna vaGordon Chimaire, vane ivo mwana wavo ane autism, vachitsanangura kuti vari kurarama sei zuva nezuva.
Avatombeziya autism kuti autism chii. Ini ndakaenda nemwana kumagrosa, ndakaenda naye kune vamwe vanhu vanaye akatanga kuita zvaanoita nebehavior yaanoita. So zvinenge zvakozwa maybe nemafrustrations ake, senge arida kutamba nehosho muchurch. Akageza kuiona hosho iyoyo anogona kutanga kurova wanhu kana kuswinya wanhu. Vamwana vanofunga kuti mwana uyo anopenga. Kana tiri mupublic vanogona kungoti mwana iyeye anofanira kuendeswa kunonamatirwa. Pane vanhu vakatomboiwa vachindudza kuti mwana uyo haana kana 3 months achifema, achatofa after 3 months unless watomuudza kuchechi kwavo. Vamwana anoti uyo atimunamatire, vamwana anoti endai naye kumupostori uyo kumaprofita aya akadai dai, but hazvisirizvo.
Toendawo kune vamwe vatsigiri vedu pafacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndetwa Terence Mavia ri kuno kugabheruni Botswana. Tiri kungosanganidzana honacho muno matinogara. Ndingo tingoonawo vanawo kuti mwana uyu ari kutotambudzikawo, pane vanhu achingoita zvisirizvo. Saka tinoona kuti chirwere zvechiwa chinodori muvanhu, but vanhu hatizozvinzwisisa kuti chirwere chiri muvanhu.
Zvii zvamungati imi madzidza ikoko kuBotswana zvamungada kuonawo zvichiitwa kuZimbabwe?
Zvinhu zviriko kunoku zvandingatingadzidzawo ndezvekuti vari kuzvigamuchira kuti chirwere chirimo muvanhu. Pano zvandinosivirawo kuti kana kunyikawo kweduwo kuZimbabwe, nyaya kuti dzokerawoko zvivewo tinozvigamuchirawo muhama dzedu dzatinogara nadzo.
Pane zvikoro here kana rubatsiro runopiwa vabereki vanenge vane vana vane autism ikoko kuBotswana?
Ya, tiri kuzvionawo kuzvikoro zviri kuno. Ini ndiri kunokonzi kumutudzi. Zvikoro zviri kunoko vandoriko vana vanochengetwa muzvikoro zvakati saizvozvo, vachidzidziswawo vari muzvikoro zvavo vegawo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mobva majanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Musi wa25 Kabvumbi izuva repasi pose kucherechedza chirwere chemalaria, kutarisa zvakaitwa nezviri kuitwa kupedza chirwere ichi. Muna 2016 chirwere ichi chakabata mazana maviri negumi rematanhatu emamiriyoni evanhu, chikauraya mazana mana nemakumi mana nemashanu avo. Sangano rezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana echirwere ichi zvakange zviri muAfrica, uko kwakafa zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana. Malaria inogona kudzivirirwa uye inorapika. Kwemakore anoita makumi maviri apfuura, pange pane kuedza kupedza chirwere ichi, zvekuti pakati pa2000 na2015 vanobatwa nechirwere ichi kekutanga vakadzika nezvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana pasi pose, asi pachine basa zhinji rinofanira kuitwa. Pane nhando yemalaria inokunda mishonga, saka sangano reWorld Health Organization rave kugadzira mishonga yakasimba, chinangwa chiri chekuti kusvika pagore ra2030 chirwere ichi chibe chadzikiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana uye vanofa nacho vadzikewo nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana pamwe chete nokupedza chirwere ichi munyika dzinoita makumi matatu neshanu. Kuti zvibudirire vanobatsira nemari vanofanira kuramba vachipa mari. Kubva muna 1950 hurumende yeAmerica yange ichibatsira nokurwisa chirwere ichi pasi pose uye nhasi ndiyo inobatsira nemari kupfuura nyika dzese mukurwisa chirwere ichi pasi pose. America inoshandisawo chirongwa chinonzi President's Malaria Initiative uye inopawo mari kuhomwe inoshandiswa kurwisa zvirwere zveAIDS, rurindi nemalaria. Pazuva ra25 Kabvumbi, America inoshedza hama nemadzisawira ayo pasi pose kuti azvipire kubatsira nemari kudzivirira nekupedza chirwere ichi zvachose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munao dzemitambo, Mashonaland Turf Club yaburitsa mabhiza achamhanya mujaho mukuru weCastle Tankard asi pasina kana rimwe chete remuZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mabhiza ese achamhanya kurwira mari iri kuiswa nekambani yemuZimbabwe ari kubva kuSouth Africa, sezvo muZimbabwe musisina mabhiza anokwanisa kumhanya makwikwi makuru akaita segrade 1 yeCastle Tankard. VaKevin Felani veMashonaland Turf Club vanoti vanochengeta mabhiza vaomerwa zvikuru nemamiriro akaita zveupfumi munyika zvekuti vave vashoma vachiri kuita izvi. VaFelani vanoti vashoma vacho vachiri kukwanisa kuchengeta mabhiza havasi kukwanisa kubuditsa mabhiza anokwikwidza zvine mutsindo nemhaka yekudhura kana kushayikwa kwezvimwe zvinhu zvekushandisa mubasa ravo. Izvi zviri kureva kuti mari yese zvoro makumi mashanu iri kuiswa neDelta Beverages mumibayiro yeCastle Tankard iri kuenda kuSouth Africa, uko kunobva mabhiza ari kumhanya mumujao uyu. Pamusoro pezvo, mutasvi mumwe chete chete Brandon McNaughton uyo achange achitasva bhiza mathematician ndiye ega mutasvi anogara muZimbabwe achange ari mumujao uyu. CASO Tankard yadzikira zvekare mumabhiza ari kumhanya, sezvo gore rino mune mabhiza 10 chete mumujao waingoita mabhiza aisvika 10 nemasere uyezve waive nemabhiza 14 gore rapera. Vanotarisa mamhanyiro emabhiza vaKeri Mukopa vanoti Q-Rain rinorairidzwa naMike DeKok South Africa ndiro riri kutarisirwa kutora mukombe uyu. Mamwe mabhiza ari mumujao uyu The Ashton Park, Master Switch, Amsterdam, Simona, Level Point, Phantom Major, Roman Descent na Comancho Brave iro rine mukombe uyu. Murairidzi wemabhiza Kirk Swanson uyo anodaidzwa kunzi Weza paMashonaland Turf Club anoti ari kutarisira rimwe remabhiza ake Amsterdam kana Phantom Major kuti ndiro chatora mukombe uyu. Bhiza richakunda richawana zviuru makumi matatu emadhora, richapedza riri pachinhano chechipiri richitorawo zviuru 10. Zviuru zvitanhatu zvichienda kubhiza richapedza riri pachinzvimbo chechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika mukupa ruzivo rwechirwere cheautism. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanoti hurumende yakazvipira kuve nemitemo yakanaka senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. National Executive Council MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inosangana muHarare ichizeya gadziriro yesarudzo. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF kana kuti maprimary elections dzoitwa nemusi wesvondo. Tava, tashka kumagumo, echirongwa chedu chanasi, anukoneke ene mfaro ndini wenyu, Blessing Zulu, doksi ya mina Gibbs Dube, munaudze Isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mngela kustudio 7, ngolesithathu mhlaka 25 ngoMabasa 2018, ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo soma business ukuthi sihlale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko uhulumende ukuthi uyenza ufaka imithetho enjani thina la uhulumende esikhangela sicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko.
Umhlangano wabo soma business o International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli uretired general Constantine Noji Wenga.
Ama elections njengoba esiza ngempela thina sidinga I security sector reform ngezindlela sidinga ukuthi abantu amasoja nabo bonke ama CIO nabo bonke laba dela kwe security bangangenela entweni zokhetho but into esiyichoyo ukuthi ama elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela.
Umanyano owe MTC alayenzo kokelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi umkokeli webutho uGeneral Philip Barelio Sibanda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha imphumela yokhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlangano wabosomabhizimusi owe International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo ngumsekeli kamongameli uretired general Constantine Chiwenga. Lumhlangano uqhutshwa ngeviki lapho kwenziwa khona umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair wenziwa yonke iminyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Embikweni wakhe wokuvula lumhlangano, umsekeli kamongameli uChiwenga ubonge amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania, iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana, leUAE ngokuza embukisweni walonyaka owaZITF kanye lokuphatheka emhlanganweni wabosomabhizimusi. Uchiwenga uthi iZimbabwe iyamukela wonke amazwe afisa ukuzosungula amabhizimusi njalo lalabo abafuna ukutshala imali bakhululekile ukwenza njalo ngoba ezamabhizimusi elizweni zisobala. Usole kakhulu imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuswelakala kwemali ezweni ethi kodwa loba kunjalo asekhona amazwe aseveze isifiso sokusungula amabhizimusi ezweni. Ilunga lebhodi ebona ngezentuthuko yenotho eSpecial Economic Zones umnumzana Busisa Sibanda ongumqondisi njalo wenkampani yeZimbabwe United Refineries ucele ukuba amankampani azimeleyo lohulumende bahlangane ngemva kwenyanga ezintathu sikhathi sonke ukuze kube lokusebenza okulempucuko okuyisicelo esamukelwe nguChiwenga ethi ngumbono omuhle akuhle kuqale.
Yes, sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo soma business ukuthi sihlale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko uhulumende ukuthi uyenza ufaka imithetho enjani thina la uhulumende esikhangela sicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko ilizwe libe lilokhu liqhela lisiya phambili njengalokhu sesithi iZimbabwe entsha sisebenza kakutsha Zimbabwe is open for business. So kumele sihlale phansi eSouth Africa bayakwenza lapha sikhangele sijonge ama economic ministries, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Labor, Ministry of Water and Energy, Ministry of Tourism, ama ministries anjalo, Ministry of SMEs, Small to Medium Enterprises, sihlale phansi labo sikhulumisana ngokuthi sisebenza njani. Labo bazabe besikhombisa lapho ukuthi hayilapha ukuthi sibe le njongo efana nayo, silande the same goals.
Umoyo uthi uhlelo lwe-special economic zones luqhubekela phambili kuhle, njalo zikhona indawo asebekhangelele ukuziguqula ezweni zibe ngamabhizimusi athuthukisa isigaba ngemvelo abalayo.
Yes, siyaqhubekela phambili ngama special economic zones, ibhodi sikhona njalo sesilungisa ukuthi sithathe ezinye indawo sizenze ukuthi zibe ngama special economic zones.
Omunye usomabhizimusi wakoBulawayo, unkosikazi Shila Sidambe, ongene lomhlangano uveze ukujabulela umhlangano walonyaka wamabhizimusi esithi kukhona asebekutholile njengabo somabhizimusi besifazana.
Njengabo mama kunengi esekutholileyo lapho. Besibuza sibili ukuthi khathi lathi ku new dispensation lay singaba involved njani, but hayi kucacile ukuthi even kuma special economic zones lathi singilungabo mama silalilungelo siyakulakho lathi ukuthi sibe involved, silakho lathi ukuthi sithole imisebenzi njengabo mama labantu bethu. Futhi thina nje siyabe si ikakhulu sikhala ngabantu bethu ukuthi hayi engavuleka ama special economic zones lawa asimsebenze zabakhona labantwana bazathola imisebenzi.
Umbukiso weZITF walonyaka uqale izolo mhlaka 24 usiyagqitshwa ngomgqibelo mhlaka 28 Mabasa. Kusukela izolo kusiyafika ngolwesine zinsuku zamabhizimusi uZulu uyabe engakavunyelwa ukungena. UZulu uzangena embukisweni ngolwesihlanu langomgqibelo mhlaka 27 kusiya mhlaka 28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka owezHITF ngolwesihlanu ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-MTC Alliance wakhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho uGeneral Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumelo yokhetho lwalonyaka lokuthi abasoze bengenele nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engehlulwa kukhetho lolu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume ngemva kokuba umnumzana Sibusiso Moyo, umphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, ethembise umhlangano owenzelwe eNgilandi oChatham House ukuthi ibutho lizahlonipha impumela yokhetho lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavuma ukusuka esihlalweni nxa engadliwa. Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube wethule umbiko wokuphendula kulesi saziso esithi okhokhelela ibutho kumele abe nguye otsho njalo athi umoyo. Lokhu kuqongeselwe ngesinye isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe umnumzana Khalipani Bhugeni othi kumele uhulumende alungisise udaba lwabebutho amapolisa lama-CIO ukhetho lungakafiki nxa efuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula njalo luhlonipheke.
Ama-elections njengoba siza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Amasotsha nabo bonke ama-CIO labadila kwe-security bangangenele entweni zokhetho. But into esiyitshoyo yikuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela. Abantu be-security bangangeni. Amasotsha njengabe nesabelo kuma-elections.
Ingcitshi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthe akufezeki okukhulunywe ngamabandlala njengoba amasotsha leZANU-PF belobudlelwano.
Ukuceba yi-MTC Alliance ukuthi ibutho litsho ukubana lizahlonipha impumela yokhetho akusoze kufezeke, ngoba ibutho siyalazi ukuthi esikhathini esiningi libe lisebenza lebandla leZANU-PF, njalo sikhangelele okwenzakaleyo ngoNovemba 2017 lapho ibutho lithethe khona amandla liwahluthulela obe ngumongameli.
Uphinde wathi umoyo ubekutsho lokho ngoba ubephambi kwamanye amazwe azazohlola ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa.
Then sesikhangele njalo lapho kutshiwo ngowachiya ibutho u-SB Moyo ekhuluma eLondon ukuthi bazahlonipha impumela yekhetho. Yebo, lokho kuhle okuthuleyo, kodwa asazi ukuthi kuliqiniso yini ngoba sikhangelela ukuthi ebekutsho ngoba ephambili kwabantu bemazwe aphandle.
Osakhulayo umnumzana Evans Masuku uthe kuqakathekile ukuthi uZulu azi nxa eseselayo inkululeko yokuzikhethela umongameli lamalunga edale lephalamende namakhansila, njengoba uhulumende okhona wangeniswa libutho.
Njengoba sonke sisazi ukuthi uhulumende esilayo manje ubiswe ngamabutho, kuqakathekile ukuthi sibe lesiqiniseko ukuthi sisasele inkululeko yokhetho yabomengameli bethu, hathi okwenzakala ngo-2008. Siyazi ukuthi amabutho azafuna ukukhokhelela abanye babo, but sifuna isiqiniseko sokuthi sibekwazi ukuthi silethemba lokukhetha umongameli esimfunayo.
Unkosikazi Angela Moyo yena uthi akalandaba ukuthi kukhululwe ngubani, okufunakala ukuthi ibutho lihloniphe ukhetho ukuze luqhutshwe kusimo esilokuthula.
Akulandaba lokho. Ngaze kube nguValerio Svanda kumbe kube ngu-SB Moyo kumbe ngubani, akutshintshi lutho. Into esiyifunayo kuphela ukuthi bayenze ukuthi bahloniphe ukuthi abavotayo sivotile sabakhipha, njalo kasila into esiyifunayo kibo. Lina lala uzwa ngaphi vele ukuthi khona ukuthiwa i-government engene ngodlame embusweni, ukuthiwe iyavumela omunye umbuso ukuthi uqalise? Akusoze kuyenzakali khonoko.
Umphathintambo obona ngendaba zokudlelwana beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba useNgilandi, lapho anxuswe khona ngomunye weBhilitani obona njalo ngobudlelwane bamazwe ake abuswa iNgilandi eCommonwealth, umnumzana Boris Johnson. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhlanganiso emela amalungelo abantu abalesimo se-autism, e-Autism Organization of Zimbabwe ithi ibhekane lobunzima bokusebenzisa ipulazi iyalinikwa nguhulumende. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe omhlaba ogoqela eleZimbabwe enanza imisebenzi yokuqakathekiswa kwe-autism ekamabasa. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Abenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe bathi imizamo yabo ngeyokubona ukuba abantwana abalelesi simo esivame ukubonakala umntwana ekhulela muva kulabontanga yakhe, okufana lokukhuluma ingxenye aze akhulume eseleminyaka emithathu loba emine yokuzalwa, ukuba bafundiswa ngendlela efana leyabanye abantwana bonke elizweni kungela bandlululo njalo behlangene. Umqondisi walinhlanganiso uNkosikazi Helen Mutambara uthi sikunyanga kamabasa kunje kukhankaselwa ulwazi ngesimo se-autism emhlabeni jikelele, kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lisalela emuva kuqathaniswa lamanye amazwe.
I want to give a statistic. Definitely it cannot.
Singathi siku 2 out of 5 kudaba lokwazisa lo autism. Njalo nonyaka senza okokuphathiswa ihlanganiso lamabhizimusi azinikeleyo afika ku-18 agokhela iLafarge, Proton lamanye.
Uthi njengenhlanganiso abalasekelo oluzayo kugoqela le ndawo yokusebenzela ebalulekileyo. Uthi uhulumende wabaphathisa ngokubanikeza iplaza eRua njalo benemizamo yokwakha indawo ezwayo enakho konke okungaphathisa ke abantu abale autism ethi noma kunjalo kuze kube lamhlanje abakenelisi ukungena kulelo plaza.
I should applaud government, they gave us a farm. A very big farm in Rua.
Wasile nkinga yokuthi umuntu kulelo iplazi ufuna iplazi lonke ethi ulamaphepha ona thina sibe sesilungisele kwakha indawo enkulu engaphathisa kuautism.
Uthi seqonda kuhulumende ukuba iziphathamandla zibasize njengoba ohleli kulelo plazi elwisa lolu daba emthethwandaba. Okwamanje uthi usebenza kanzima encedisana labalesifiso sokuphathisa. UNyasha Mtambara ngosakhulayo eleminyaka engamachumi amathathu ophathisa kulolu daba.
I usually take away the factor that these kids have autism.
Ngibathatha njengabantu okufana labanye abantwana bonke. Ngidlala labo. Ngibatshengisa uthando. Hatshi ukubathatha njengabantu abagulayo. Lokhu kubayenza baphile kangcono njengabantwana bonke.
UNkosikazi Mtambara uthi uhulumene ngokwakhe umele engenele ngendlela ezwayo. Athathe i-autism ngokufana le-cholera le-HIV lapho abathela khona imali bekhankasa ngalezo zifo kundawana zonke zelizwe. UNkosikazi Elizabeth Muniko ophathisa laye abantwana abanje uthi abazali kumele befundise abantwana babo belesineke ukuze bekhule kuhle.
Bafuni kuncedwa ne. Fanele udlale labo, ukhulume labo, ubafundise ukupheka, ukugeza imikani nokupaki impahla zabo e-wardrobe. Fanele ubancedise konke ufunayo. Bafanele bafunde ukukhuluma nokulalabantu. Fanele ukwazi ukuthi umntwana we-autism uyachiyana nomntwana wabantwana lawo. Mara ufanele ukubachiyanisa nabanye abantwana.
Inhlanganiso ezimele abaphila le-autism zithi abantwana abanje kumele befunde ezikolweni labanye, hatshi ukuba nezikolo zabo bodwa kumbe amaklasi abo bodwa esikolweni. Abantu bakhuthaza ukuba badinge ukuzwisisa ngalesi simo ngokugcweleyo ngoba ukusilela kolwazi kuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabalesi simo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi umuntu oyedwa phakathi kwabalikhulu lamachumi ayisikhombisa emhlabeni balesimo se-autism njalo sitholakala okuphindwe kane ebantwaneni abangabafana ukwedlula kumankazana. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM lawe shortwave 1280 laku 15775 kHz shortwave. ULive Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kule-Diaspora Forum sixoxa ngesimo se-autism. Liyasazi na isimo lesi? Isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane uSicwa Mfundo Dudu Ncube usesungule inhlanganiso yakhe ayibiza ngokuthi The Youth Matrix yokusiza abatsha abaswelayo lokubancedisa ukuthi bangathathi izidakamizwa. Ufuna ukuthi bancedakale ukufundela imisebenzi yezandla. UEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Kukalutshwana ukuthi abantu abafundileyo bancedise labo abaswelayo ukuthi bazithuthukise ikakhulu bencedisa intsha. Kuhle ke ukuthi sihlangane lothanda okusiza abasakhulayo.
Mina ibizo lami ngingu-Dr. Dudu Ncube. Inhlanganiso yami yi-The Youth Matrix, lapho esisiza khona abancane aged between 13 to 25. Sibasiza ukubana bazikhuphule empilweni. Silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ngemfundiso ukuthi bazincede emfundweni. Silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ekuvuleni amabhizimusi. Silalabo abangabe nje belama challenges empilweni abafuna usizo olutshiyeneyo. siyabaphathisa njalo.
UDokotela Ncube uyagcizelela ngemsebenzi yehlanganiso yakhe ye-Youth Matrix.
Silama projects ahlukeneyo lapho esiza khona abancane, sile youth training and skills, sile youth in business lapho esiphathisa khona abafuna ukuvula ama-business, sile youth and money esifundisa khona abancane ukuze bazwisise ukuthi kahle imali isebenza njani njalo kuyini okumele bakwenze ukuphathelana le mali ukuze bazikhuphule. Sile youth and property lapho esiza khona abancane ukuze babekwazi ukuthi inxa befuna ukungena kuma property investment bayenze njani. Sile youth health lapho esifundisa khona lokho encourage abancane ukuthi bazigcine bona emzimbeni yabo, awareness nje ezintweni ezihlukeneyo eziphathelana le health. Sile youth and cars lapho esiza khona abancane ukubana nxa befuna ukuthenga izimoto bathole ama discounted rates. Sile youth in arts and music lapho esikhangela khona abancane abangabe belama talent okuhlabela, okuacta njalo njalo. Then sile youth and community lapho esiphathisa khona ama youth esiba encourage khona ukuthi babe lusizo kibo la ku community yabo.
Bihle imsebenzi ka Dr. Dudu Ncube, njalo lihlanganiswe isivule emazweni amaningi okuhlanganisela iSouth Africa lase Zimbabwe. Abatsha bafuna uncedo lingaxhumana le Youth Matrix.
Thina the Youth Matrix sitholakala ku WhatsApp number +44 79 41 662 789, kumbe ku email hello@theyouthmatrix.org, kumbe njalo lingakhangela ku website yethu www.theyouthmatrix.org. njalo isicelo sethu ku community nje jikelele ukuthi nxa sisiza eZimbabwe sizacela bakithi abadala likhulu labantwana bakwanise ukuthi babuye bazo experience lokho esibaphathele khona. Njalo abancane litshelane libuye ngobuningi benu lizo experience lokho esiliphathele khona. So njalo lama volunteers nxa bekhona bangabe befuna ukusijoina basebenzelane lathi ukuze sisize abancane, lakho li welcome ukuthi lisikontakte. So otherwise singasebenzelana ndawonye sizakwakha abancane igeneration eqinileyo.
Abantwana abaningi abaswelayo ikakhulu emazweni alomumo wenzonotho omubi bagcina bethengisa imizimba lokusebenzisa izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka abahlangana lazo. Inhlanganiso kaDokotela Dudu Ncube eye-Youth Matrix isabalala ifuna ukuqeda konke lokhu ngokusebenza labasakhulayo. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kusenjalo lamhla kuhlandla lethu lapho esikhuluma khona labadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa loNkosazana Suku Ncube odlala edolobheni le-Indiana ngapha kwele Melika.
Kuchiyene asonto ongazimpeya zombili, kodwa nxa sokufika entweni zokuhlala empilo nje lokukhululeka ngapha e-America kuyaphile kalula. Kodwa lapho kuphinde kube lokunzima bokuthi nxa usizwa izinto ekhaya kuthe ngcane meba awukabi lamalungelo uye ekhaya, kuba nzima ngoba uyabusizwa izinto ezikuzwisa ubuhlungu ukulahlekelwa zimuli zekhaya. Kodwa ekhaya ubuhle bakhona nje ukuthi impilo yakhona ilesintu, yibo ubuhle bekhaya. Uyakwanisa ukuthi ungadubeka ucela umakhelwane sawudo okungabonakali la. Lapha uzahlala isikhathi eside umakhelwane wakho ungamazi. Kodwa ekhaya awazi umakhelwane kuphela kodwa uwazi indawo yonke.
Ye, siyabona labantwana uba wondla njani lapha nxa ukhangela ukuthi uqathanisa lempilo ekhaya ukondla umntwana ekhaya?
Mina abantu abami bakhulisa impilo ekhaya, bazalelwa lapha bonke bobabili. Kodwa nzama ngibakhulumisa ngesiNdebele, bonke basazi isiNdebele ukuthi nxa befika ekhaya bebekwazi ukuthi bekwanisa ukukhuluma labo gogo. Ngoba abantwana balapha isikhathi esiningi bayadedesiswa bayenziwani, kodwa thina sibakhulisa isintu ukuthi bebesazi isintu, behlanganiswe kwala kodwa isintu sekhaya bebesazi ngendlela lathi esakhuliswa ngayo.
Bayasazi isiNdebele?
Ye, bayasazi isiNdebele abami. Bazalelwa lapha kodwa isiNdebele bayasazi sonke. Silungiselele ogogo nabomama basekhaya.
Ubaphilise njani? Sizwa kuthiwa abantwana bachaywa la.
uyabona bengabe bengachaywa kodwa lawo ngendlela okhuza umntana wakho ivoice yakho uyahle vele umntwana ahle bekwazi yawo iyazichayela yona yodwa umntwana vele kade kayisika ukuthi ukhuzwa ngokuchaywa kuphela nje ivoice yakho noma nje ungamethusela nje uyahle bone la ukuthi hayi umama lapho serious
mhm manje ke ungasitshela ukuthi nqa ukhangele elakusasa ulibona njani uzaphila ulokhu khona apha emelika umbuza buyele ekhaya
ah mina ukubona kimi mina kusuku ngibona ngane ngingabuyela ekhaya ngoba lapha kungabe kumnandi kodwa vele nqa ungazalelwanga la I home is still home noma idube kokungakanani mina ngeke ngihambe ekhaya mphenduke impilo yami ekhaya ngiyibona ile closure ngcono ngibona ngiphila ngcono ngizizwa ngikhululekile nqa ngisekhaya than la even sengilapha half of i life yami ngoba mbiye lapha ngile 21 kade sengile 44 so ngi half of my life ngiyiphile la kodwa isintu sakhona ngiyakubona ukuthi hayi ngivele kanisowala ngiyakuzwa ukuthi kanisowala so kumnandi nje la ukukhulela lapho velela khona
manje nxa usubuyele ekhaya ubona ngani uzahamba labantwana yini
khonapho yikho kungaba nzima khona ukuthi ngilokho zengabantwana ngoba bayavakatsha yesebevakatshile isikhathi eside bayakuthanda kodwa zikhona izinto eziba nzima ukuthi beze adjust okwala lami nginje ngakhulela eZimbabwe but ngokuhlala lapha isikhathi eside zikhona izinto eziba nzima ukuthi ngizi adjust into ezinjenge network nxa sojayele ama computers alapha a fast ekhaya ngama dial up kuba nzima ama phone ungangena egangeni ekhaya awusela internet so amantwana kuba nzima ukuthi umhambise endaweni enjalo especially nge technology ela elapha langapha futhi izikolo zangapha ngizibona zingcono nxa sesibala i technology ukuthi bafunda ngcono kakhulu ama computer than ekhaya ngoba ngapha balakho bayakuthola
ungathini elokugcina ikakhulu sikhangela ukuba naso kusiba lokhetho ekhaya
ukuthi sokusiba le change ukhetho sokusiba le mina ngingathi abantu beZimbabwe sonke sise diaspora singakhalali ilizwe lethu lilizwe lethu asinikeni second chance ilizwe lethu ngikhola lathi sinje njoba sithona sikhala sikhala ngelizwe sifuna lathi ilizwe lethu libe ngcono ukuthi ilizwe lethu libe ngcono ukuthi sifuna lathi ukuthi sibuyele elizweni lethu elingcono so singalikhalali ilizwe lethu asilinikeni ichance ama opportunities ona lawo la esila asila asithathe nama advantage ethu ngoba one day sizabuyela ekhaya vele kukithi asizame ndathi ukudevelop ilizwe lethu loba sihlala la asilungise nini ilizwe lethu sikwanise ukuthi ubuyele elizweni lethu ube le comfort yona leyi olayo la
Unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Virginia Akunjele sithando sami ke kunjalo ke sithi singakehlukani wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje umhlangano wabosomabhizimisi we-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo ngumsekeli kamongameli u-retired general Constantino Chiwenga umanyano we-MTC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokheli webutho u-general Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumela yokhetho lwalonyaka silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngo-Cape Stube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.